izvi tikabuda pamusangano wekunzomafungiro everuzhinji waitwa muvulaya nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Egaro ziya vatoriya navo vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri rezimbabwe media commission bill riburitse pachena kuti vatapiwe navo havafaniri kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi mumwe mugari vangoni dzashikodoke vati kune vamwe vatapi venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei. Chandinochemera kuti hurumende ngaise mutemo wekuti pane majenalisti asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavaitiwe nezvirango zvinotovayeuchidza kuti ndikazaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu hwemunhu epenalty zvoitiko. Ndo maonero avo.
Mutori wenhau Adnaya Kudita ati anoshushikana nekuti masangano akasiyana siyana anomirira vatapi venhau akapa pfungwa dzavo kare kugurukota zvekufambiswa kwemashoko asi bhiri iri haribudise izvi.
Hurumende haisi kutirakidza kwatingati kurevesa kana kuti kuvimbika pazvavanenge vataura, nekuti 2018 vakataura kuti tinoda kusimbaradza mitemo inogavhena basa revatapi venhau, but ezvinezvi tiri kuona kuti varoda kuti minista vave ndivo vanoapoenda even the commission. Izvi zvatanga tichiona kuti zvinokuodza nyika, because even mapublic enterprises takaona futi kuti bhiro ranga richiti vanhu vaisubmita vaiti minista haifaniri kunge ai ndiye anova ndiye ane simba rekuapoenda commission. Zvive zvii zvinoitwa tingati isusu neparliament, we would like parliament to have oversight over such things. We wouldn't want one minister who is partisan kuti anenge achitungamiri anenge achibva kune rimwe bato rematongerwo enyika ave ndiye anoapointa. It's such a very important public good, iyo media ndo chishuwo chedu, and that's the biggest sticking point of this bill.
Murongi wemabasa musangano remedia alliance of Zimbabwe vanigel nyamutumbu vatsinhira maonero ekuti zvakakosha kuti vatori venhau vakwanise kuzviongorora pachavo vega pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nokuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatatu venhau, mitemo isina hudzvanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti vatapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada vangazotorerwa matanho, asiri maringe kunyange nemumburo wemutemo wenyika uye matanho asakamboonekwawo anongoda kuti pamwende muno muZimbabwe.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatapi venhau kunyanya vari kuburitsa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatapi venhau rinokwanisa kuvapa mitemo yakaringana nematadziro aanenge aita sezvinongoitwa malawyer vane association yavo, maaccountants vane association yavo, madoctor vane association yavo, vanozvitonga pachavo. Asi ivo vagari vemunharaunda vasiri vatapi venhau vanongovawo zvavo vagari vanoteerera navo, vari kutiko kana journalist achinge anyora nhema dzinoita kuti iye munhu akanganisike zvinogona nguva zveupenyu hwose kana kuti zvinogona kunge zvichiita zvekuti journalist anyora nhema dzinotokusungisa munhu chaiko, journalist iyeye anongoregwa here achinge akadaro. So ndonyaya dzatiri kuda kusanganisa kuti tinge tichikwanisa kufadza vagari tuyezve tichifadza vatapi venhau, sezvo bumbiro rine mutemo rinotisungira kuti vatapi venhau vanofanira kuita basa ravo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 Vulawayo ndinitaura Ishava.